Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina chikumi 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varairidzi vepaMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingavakwanire. Grain Millers Association inoti ichiri kuongorora kuti hapana vemabhizimisi vari kukwidza here mitengo yezvinhu. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vehurumende mumapoka akawanda vanonzi vave kuronga kukanda mapadza pasi vachinyunyuta pamusoro pemihoro yavo iyo yavanoti haina chaichatenga. Varairidzi vepachikoro chepamusorosoro cheMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisa kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingavakwanire. Varairidzi ava vanoti mihoro yavo yadonha zvekuenzana nemadhora mazana maviri emari yekuAmerica vachiti haina chaichaita. Vashandi vepachikoro chikuru chemunyika cheUniversity of Zimbabwe vanonzi vari kuchemawo vachiti vanoda rubatsiro rwekupekugara zvekudya pamwe nehuni kuti vakwanise kurarama zuva nezuva sezvo zvinhu zvisingavaitire zvakanaka. Varairidzi vesangano reATUS pamwe nevashandi vemuzvipatara zvehurumende vakatotangawo kuramwa mabasa. Rimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dziri kutangawo kuramwa mabasa svondo rinouya. Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti chiri kurwadza vashandi ndechekuti hurumende iri kuramba ichiita sepasina zviri kuitika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. I think dambudziko ranetsa hurumende kuda kuvanda nechigunu. Hurumende inofanira kuti igare pasi nevashandi ichitaura chokwadi kuti zvinhu zvingaenderera mberi sei. Ende zvinhu zvinodawo kuti munyika muve nerunyararo, muve nedialogue. Ndo zvingapa kuti zvinhu zviende mberi, nokuti mari dzavashandi dzakarohwa neinflation dzasvika pane yatinoti starvation wages. Hadzikwani kana kuti dzilaste zvadzo one day. Kuvarairidzi inparticular mari yavo yakukwana kuti vaende kubasa zuva rimwe chete. Asi dambudziko ranetso ndokuti maisekainzenza vanova gurukota rehurumende vanotori kuGeneva hezvo vachitoramba kuti mari inotambisa vashandi vehurumende imari inokwana. Saka dambudziko ratava naro idambudziko redenial kana dambudziko rokumaneja crisis pane kuti vanhu vagare pasi vataura nechokwadi. Saka hationi vashandi vehurumende vachikwanisa kuramba vachienda mberi. Vhiki rinouya tiri kutopinda pagiya redzuku chairo, nokuti vashandi vehurumende varairidzi vatotaurira naizvozvi maorganization akawanda kuti varairidzi varamwe mabasa. Saka vhiki rinouya tichaona muzvikoro musina zvavo varairidzi. Mauniversities, macolleges, maschools akungoenda pane yatinoti stand still. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Takanga takanzwawo hurumende ichinzi yakakuvimbisai kuti muchapiwa mari muna Juni uno. Takazonzwawo gurukota rezveupfumi vaMutuli Ncube vachinziwo vari kuti aiwa hakuna chivimbiso chakadaro. Pane zvamati mazonzwa here zvitsva?
Hapana chitsva chatanzwa, but ndoda mugori ndonetsera kuti unohwanda kuti ihurumende imwe chete here inokangamwa chazuro nehope. Vakataura kuti by June mari inofanira kunge yawedzero yavashandi. Astonga finance minister wanawa iyo kuno bamari wa chara uta hakuna mariri kuya prandeo kutiamba na madaka kufasina mbura ene chota kuona na magaro pako ya mbukari wito nukuti asinga pezi nguwa edi chingon tighten your belt vango wakita loosen your belt
asi chikuru chiri ushoropozi kwa uo nevamwe show inye kunzi shandi wa urumende chikuru vara iridzi muruku kundikana kutawara nezuru mwechete munoti
hatikundikani dambudziko riziko ndo kuti hurumende inozva kuti inotasa inoinvesta pakucreata mamwe maorganization anoti kana tada kuenda kustrike ziradzeso kuti tiri kukundikana hapana chinobuda kana hurumende isinganegosheti pachokwadi hurumende inofanira kunegosheta navashandi vehurumende ichishandisa section 65 inotaridza kuti tinoita anonzi mabinding negotiation ende manegotiation anofanira kuita matatited rokutanga tiexchange mapositioning papers toita mamwe maviri tobva tareacha agreement asi hurumende haina time frame yenegotiation ndiyo zvekare inoinvesta kupa vamwe mari kudistepa urongwa hwakanaka hwekuti sevashandi vehurumende tiwane mari saka handifungi kuti varayiridzi navamwe vashandi vehurumende havana kubatana asi kuti hurumende isina mari ndo inoinvesta pakuti icreate mamwe maorganization anopa kuti tione sekuti hatina kubatana asi urombo nzara zvichatibatanidza kurwisana nehurumende unova muvengi wedu
avo vanga vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe vatakavashira zvou vari parunare kumasvingo najonga kandemiri westudio 7 Sangano reGrain Millers Association rinoti richiri kuenderera mberi nekuongorora kuti hapana vemabhizimisi vari kukwidza here mitengo yezvinhu zvavari kuvatengesera zvakaita semupunga, chingwa uye chibage. Izvi zvinotevera kukwira kwakanyanya kwemitengo yezvinhu nekuda kwekushaya simba kwemari yemaRTGS. Nhasi zvinonzi dhora rekuAmerica range rava kutengwa nemadhora 10 emaRTGS zviri kupa kuti vemabhizimisi vade kuwedzera mitengo yezvinhu kuti vawane chouviri. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza.
Ichokwadi chirongwa chedu chevanhu vari kuongorora mitengo chiri kuendera mberi kwandiri kuita nemiparizvino ndadzoka zvekare kuvulawayo ndiri muguta revulawayo kwatanga tichipinda pagraund nevatore nhau this time vachivaratidza vachionawo kuti ichokwadi vamapurize monitors ari kupinda achitarisa mitengo yezvinhu zvakaita seupfu salt rice pamwe chete neflower zvatinogadzira chirongwa ichiri kufamba zvakanaka ndivo tave musundo rechipiri kune mamwe madhorobha kwarari tatopinda musundo rechitatu tiri kutarisira usundo runouya tichazenge tichicompila report yakazara tichikuzivisa inyika yese kuti ndezvipi zvatasangana nazvo asi pane zvinhu tiri kuona kuti vezvitoro vatakawirirana navo mitengo yatakawirirana nayo pano neapo vari kuedza kutevedzera
asi pane vamwe here vambobatwa vachiwedzera mitengo iyi zvamusina kuwirirana navo
semetaura ndaita kuti maprize monitors vedu paari pagraund vari kukombaira mareports vachizouya navo kuhead office kuhead office ndokwatichazenge tasinyatsotsanangura tichinyatsodongonodza tichiona kuti zvabuda ndezvipi ndopachakwanisa kunge tizokupai wandu kana kuti udzamu hwezvatinonge tasangana nazvo zvatasanganikwa nazvo nemaprize monitors vedu pari zvino handikwanisi kuti nditi mutauro kuti pane vataona here vari kuchaja zviri kunze kwemwero kana kutingati asi generally kufamba kwataita nhasi ndopatatanga kutopinda tisine vatori nhau vaonawo zviri kuitika mutoro asi pataona nhasi mubulawayo patati vatori nhau aiwa vazhinji vemarestorei vanonge vari kuenderana nezvatakawirana navo
muchatora matanho api kune vanenge vabatwa vachiwedzera mutengo zvamusina kuwirirana navo
sekutaura kwatakamboita tichitanga chirongwa chizvo isu zvatichaita ndezvekuti vezvitoro tikaona vachinge vachichaja mitengo yatisange takawirana navo tinodzoka zvekare kusangana nevamirira takasainirana naro memorandum of understanding re Confederation of Zimbabwe Industries toati una inengo dzenyi dzina nini vari kushakira senge taura nawo iyo ndo vachanzwa kuti voita sei nevanhu vavo asi isu zvatichaitawo semamillers pane zvinhu zvatiri kumonitize tirikukwanisa kuti no iyo taona kuti hupfu hwatakati uite mari yakati uri kushakira mari yaunoda tichazomisa kuvapa zvinhu zvatinogadzira izvozvo ndo zvirango zvatirikwanisa kuvapa isu semamillers kana kuri kutabatawo vedu nhengo dzedu mamillers anonge achitengeserawo vezvitore vavo nemari yasina kunge takayawirirana tinobva tataura kuti miller nhingi takublacklista hatichakukwanisakunyora tsamba kana kuti GMB kuti usakwanise kuwana chibage chekuti ungochigaira ruzhinji.
Mubvunzo wekupedzisira, tiri kunzwawo kuti kambani yeLabels kuBulawayo kwamuri uko yavharwa, ichokwadi here? Mambonzwawo here mashoko aya?
Handina kunge ndasangana nawo mashoko iwayo kuvhara kwemabheka. Tinotaura vanoita vemabheka vane sangano yeraundi mwari anzi ndinobva kuti vanotaura zvakanyanya nevatori nawo. Ndinofunga mukakwanisa kuvabata vanogona kutsanangurirai kuti zviri kufamba sei kwavo, asi chatinoravisa ndechekuti flower yauya iri wit yauya iri kuuya kutanga svondo imoya tichange tichiona wit ichipinda nekuda kwokuti mawagons NRZ kutaura kwandiri kuita izvezvi ichipatapata kutoloda wit kuti inge ichiuya kuno, saka muchaona flower ichinge ichitiwandei muzvitoro pamwe chete nekumabheka tichange chiva supply.
Mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza vange vari parunhare kuBulawayo. Nasi china chikumi 20 nyika zhinji pasi rose dziri kucherechedza zuva revapoteri. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muupoteri buSouth Africa zvinoti hapana chekupemberera sezvo muSouth Africa muine nhamo dzamowo. Mutori wedu wenhau Mo Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti South Africa haisi kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nemasangano akaita seUnited Nations pakuremekedza kodzero dzevapoteri. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton Chiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zuva revapoteri rakakosha, vari muupoteri muSouth Africa vari kubatwa neseri kweruoko.
Kanga tichitarisa munyika muno meSouth Africa kuti titi vanhu vakauya kuzopotera vari kubatwa zvakanaka, hatigone kudaro chero zvetinge tichipembera kuchengetedzwa kwekodzero dzavo.
Mutevedzeri wasachigaro musangano reZimbabwe Exemption Permits muzvare Gladys Mangwende vanoti sangano ravo rinofarira urongwa hwedonzo revapoteri asi vanoshungurudzwa nekusatevedzwa kwekodzero dzavo.
Organization yedu inofarira urongwa nedonzo revapoteri asi tine dambudziko nekusatevedzwa kwekodzero dzavo. Semuyanzaniso, muSouth Africa pane vari paupoteri vari kuneteka pakudzidza nekuti vari kunzi panodiwa mastart permit. Vanomaona sei mastart permit acho ivo vabereki vavo vari paupoteri?
Sachigaro wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti zuva revapoteri rinokosha munyika yeSouth Africa sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri.
Zuva rekucherechedza vapoteri pasi rese reWorld Refugees Day rinokosha chaizvo kunyanya munyika yeSouth Africa mune vapoteri vakawanda zvikuru sei vanenge vachitiza kushungurudzwa, kutambudzwa nekutiza rofu kunyika dzavo. Zvinokosha kuti vapoteri vazive kuti pavanenge vari munyika yeupoteri vane kodzero.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGeorge Manyika vatsigirawo mashoko ava Mavinga vachitiwo zuva rinokosha zvikuru.
Ndatenda zvikuru nezuva reWorld Refugee Day. Ndanchikumbirisawo hurumende yemuno Home Affairs dai yakwanisa kurerutsa mutemo vanhu vakwanisa kutorawo mapemits, vakwanisa kutorawo maasilam ende uyezve kune vava vari kuda kurinyiwa zvatoomawo futi kuti vari kutadza kurinyiwa, vari kutadza kupiwa nyango mapemits nyango maasilam, saka dai varerutsa mutemo yavo iyoyo.
VaGabriel Shumba sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vakurudzira masangano akaita seUnited Nations, African Union neSADC kuti avheneke zvakadzama kubatwa kunoitwa vapoteri nenyika yeSouth Africa kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Izuva ratinoremekedza isu seZimbabwe Exiles Forum, chikuru chatinoda kukumbira kuSouthern African Development Community, African Union neUnited Nations pachayo ndochovheneke kuoneka mabatiro anoita Republic of South Africa zvizvagwa zvenyika dzakaita sokunana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Nigeria nevamwe.
Mukuru anoona nezvevapoteri mubazi rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaMandla Madumise vanoti bazi ravo rakakumbira rubatsiro kusangano reUnited Nations Human Rights Council kuti ribatsire kugadzirisa matambudziko avari kutarisana navo mubazi ravo. VaMadumise vati mukupera kwemwedzi unotevera bazi ravo richange rave kuziva kuti chii chinosungirwa kuitwa mukugadzirisa matambudziko aya. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinosvika kana kupfuura mamirioni matatu zvakapotera muSouth Africa zvichipomera hurumende mhosva yekuzvishungurudza, asi hurumende inoti vamwe vangange vachienda havo kunotsvaga mafuro manyoro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Chombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuHerald mune nyaya pamusoro pemukuru wekambani yeNational Pharmaceuticals vaNewman Madzikwa, avo vakatongerwa mwedzi gumi nemina mujere mushure mokuwanikwa vaine mhosva yekukwidza mitengo yemishonga madiro. Izvi zvinonzi zvakaisa ruzhinji rwevanhu pangozi. MuChronicle mune nyaya pamusoro pekushaya kumumiriri wemangwe muparamende vaObedhingwa Mguni, avo vakashayikira kuWest End Clinic muHarare. Daily News mune nyaya inoti hurumende iri kunetseka nokuramwa mabasa kwevashandi vehurumende, zvinonzi iri kuedza kuvanyengetedza kuti vasaramwa mabasa. MuDaily News mekare mapurisa anonzi ari kushamiswa neuwandu hwevanhu vari kupondana pamusoro penyaya diki dzinogona kugadziriswa murunyararo. MuNewsday mutongi mudare redzimhosva Justice Tawanda Chitapi vashora zvikuru kambani yeZimbabwe Power Company pamusoro pekutadza kuwirirana nekambani yeIntertrack Zimbabwe inotungamirwa navaWignell Tivayo. Boboto pakati pavo rave nemakore mana risina kugadziriswa. Makateerera kuStudio 7, tiri kutefenjera tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mazorazi, nyika yedu yeZimbabwe kutungamirirwa nebofu Mnangagwa havana chari kuronga. Vangati kubvisa masanction kuAmerica kubhadhara makambani maviri mari miriyoni miriyoni pagore. Mari chechibvepi yavanobhadhara iyo nyika isina mari? Masanction anobviswa ndechi akaita ureva kuritwa vanhu, vanhu vakarwa nemasoja vatumira masoja vauraya vanhu. Zvese izvo zvavazvione vanoti kuchora kwedziro dzevanhu unoti masankisheni ari kukonzera izvozvo. Pana kana masankisheni uori ndouri mwanga vatanga vabvisa uori nekodzero dzevanhu dzavari kumbonyikidza kuti masankisheni ngaaitwe masankisheni kwavari ivo vorotadza kutyora ngaabve pachigaro. Haasi kukwanisa kutonga vanhu kana kutungamirira nyika, haasi kukwanisa kuitwa sabwe chaizvo, haasi kutoita, haasi kukwanisa, haana chaanokwanisa.
Mangwanani akanaka vashamarira weStudio 7 wese namukomata unonokahwanda naBlessing Zulu najonga kandemiri. Ndodokutaurai pamhaka nemaira neZimbabwe kumira kushata kwakaita upfumi hwenyika neeconomic yacho zvese. Matambudziko anoda kuti agadziriswe zvakanyanya nekuti pari zvino takutoneseka naiwoiyo nyaya yemagetsi kunyika, zvekutoti kune vanotozviitirawo mabhizinesi avo izvozvi navo vakutambudzika zvisingaiti. Saka tinokumbira kuti hei dai vakuru venyika ava vaigona kumbogadzisa zvinhu kuti vagona kuita mubatira umwe, vasaite mazvake mazvake ndapota, nekutiwo anonge adyiwawo zviya zviya agone kudini kubvawo pachigaro ndokuti zvinhu zvigone kuendeke mune zvakanaka. Eya, tinotenda mune zvese zvaanotiitira ya kuti yeshe kwetinotogara kwedu kuchipinge uko zvigayo zvacho vanhu vakutoende kutoonokora upfu pakuti magetsi anotoenda apa chibage chinonga chitori mukati mwechigayo mwacho mukati momo manje yeyi vamwe vanogona kutoti pana unonga vatogaisana votoite kamusweke musenge kuti tindipangurire 2kg 2kg okuita kuti vagona kutomubika munguva dzemanheru ye zviro zvaoma munyika amuna tokumbira kuti vakuru venyika vagone kumboti gadzirise iwe mbichana ispecial pamapraizi apapa ini ndiri mukoma David Nduna Njitimana ndiri kuno kusouth africa musosha nguve mupretoria ndobvira kuchipinge tatenda
makadi vashamarari vestudio 7 zvinoshamisa zvikuru chaizvo uchinzwa zvinhu zvinotaurwa navamwe vanhu vanobvuza vamwe vakadzidza ofuwechi kudzidza kwavo kune kuri kudzidza kwokukopa vanhu vakafanana nevava vanonzi haina mugwada america haina mbobvira yakambotaura kuti kuda zveminda america yakatongotaura kuti izvo remekedzai kodzero dzevanhu ZANU-PF ngairemekedze kodzero dzevanhu kwete nyaya yezveminda zveminda zvava kutaura izvo zvaazvimwe ivo ngavatedzere mitemo iri kudiwa chete kuti izvo vakodzere kodzero varemekedze kodzero dzevanhu vaone chii chinoitika vanhu vanourayiwa hapana chinoitika maopposition parties anosungwa asi vezanu vachifamba freely vanhu vachiita uori vachifamba freely pasina kana chinoitika hatimuri kuona manje saka mai zvino ivo ngavave pachokwadi kuti izvo vari kutsikirira kodzero dzevanhu
makadi zenyu vashamarari vestudio 7 ndoitiwa Louis ndirikutaura ndirimuno musouth africa ine nyaya yangu iri pavanhu vezanup f vanongorotomoka sevanhu vakarara semunhu ari kuhope ndotoshaya kuti chii chavanotaura panhau yezvirango nhasi uno vakamuka vachitiwo zvirango zvakauyiswa nemdc mangwana vachatiwo zvirango zvakauyiswa nenhau yekuti takavatorera minda vanhu mavarungu vari kuzama kuti kudii ndotoshaya kuti ice cream yakadyiswa munangako yakabva yadyiswa vanhu vose iri vezanup f vose vari kurotomoka kana ari safrank gunuyu ndorimwe zvii
pamusoro yevakuru vestudio 7 ndinodangotaurawo maonero anguwo ndiri chizvarwa chezimbabwe ndiri musouth africa mupolokwane nhau iripo yezimbabwe vanotonga nechisimba hurumende yezanup f dai yakahwina pamaelection a2018 ingadai kusina zvose zvemademonstration vanhu vachifara hino tichangobva mumaelection topinda mudemonstration mungoreva pachena kuti zanup f yakabira maelection saka kodzero dzavanhu ndidzo dzinodikwa first kuti nyika iende mberi ivo vanombunyikidza kodzero dzavanhu tatambura mumasango zvinorwadza kushandira imwe nyika isi nenyika yedu kumbirawo rubatsiro kuna vanokwanisa kutibatsirawo kune dzimwe nyika kuti vabhise kutongoudzwa nyika iri muzimbabwe tikwanise kushandirawo nyika yedu ibudirire nangopavo maonero anguvo
vakadiko vana mukoma hwande mukoma blessing vese vashamarari vestudio 7 nevateereri vese muzimbabwe haini zvangu ndarwadziwa namashoko ataurwa navamumagwadi kwai vamugwadi here yavo mashoko avanotaura anogwadza kutitukira vashamarari vedu paredhio apo nekutuka isu kuti uzhinji wezimbabwe tichitambura munyika kudai kubva vataura zvinhu zvakashata kudai kuti asekuti zvinhu zvakanaka munyika mashoko iwo haana kutibata zvakanaka mani gwadziwa zvisingaiti toshaya toita sei mari idzo dzavada kushandisa kudo paamerica idzo vadii havo kudoshandisa muno muzimbabwe tichidoita zvimwe zvinhu zviri nani kana kudongoita zvakatarwa neamerica zvacho izvozvo kuti kwasangishana bizo zviri nani pane kutambura kwatiri kuita munyika tenda hangu ndei mumwe kuberekwa
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeMali yatumira mauto kuguta reDogon pakati peMali uko kune misha miviri yeganga Fani neYoro yakarwiswa pakaurawa vanhu makumi matatu nevasere. Aka kave kechipiri mwedzi uno musha uyu ichirwiswa nevanofungirwa kuti varwi vechurudzi cheFulani nePewu. Dare rezimosha mukenya rawana varume vatatu vaine mhosva yokubatsira varwi vechimoslem vanopurikidza mwero veAl-Shabaab avo vakarwisa chikoro chepamusorosoro musi wa2 kubvumbi 2015 pakafa vanhu zana nemakumi mana nevasere vazhinji vavo vari vana vechikoro. Varume vatatu ava vachapiwa mitongo yavo musi wa3 chikunguru. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kutangidza kudzinga vapoteri vanoita miriyoni pamwe chete naavo vari kutsvaga upoteri muAmerica. VaTrump vanoshora Mexico vachiti haisi kuita zvakakwana mukumisa kupinda muAmerica kwevanhu vanobva kuchamhembe kweAmerica. Mumasvondo mashomanene apfuura, zvizvarwa zvekuAfrica zvakatanga kusvikavo pamuganhu weAmerica neMexico zvichiedza kupinda muAmerica kuti zvitsvake upoteri. Vanomirira MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa muAmerica vatawanda jokora. Vaudza Studio 7 kuti mitemo yamabatirwo nekuchengetedzwa kwevanokumbira upoteri yakasainwa neAmerica ichaita kuti vaTrump vatadze kudzinga vanotsvaka upoteri. Tabata vadzokora kuti tinzwe maonero avo.
Nyaya muri kutaura iyi inyaya iri pamwoyo yevanhu vazhinji vanobva kunyika kwedu, asi ini sekuona kwangu handifunga kuti zvichabata-bata vanhu vese. Hazvigone kuti America ingomuka ichiti haichada vapoteri, nekuti yakanyorerana chibvumirano chakanyorwa muna 1951 Foundation of International Refugees. Ichocho chinotaura kuti munhu auya kuzopotera haagone kudzoserwa kunyika yake, nyika iyoyo iri kumushungurudza kana kuti yaimushungurudza kana kuti inokwanisa kumuponda kana kumurova kana kumutsunga paanenge adzoserwa ikoko. Saka zvinenge zvisiri pamutemo wavakanyora ivo veUnited States uye wavakasaina. Asi kune vamwe vari kumberi vatinokwanisa kutaura nezvavo vanokwanisa kudzorerwa, ende vanhu ivavo vari pamapoka handingati mairi.
Mungatiudza kuti mapoka maviri amuri kutaura ndeapi?
Mapoka aya ndevanhu vaya vakapinda munyika yeAmerica zvisina mvumo, kuya kwavatinoti kujamba bhodha. Vanogona kunge vakapinda nekupi kana nekuMexico kana nekupi, vopinda vasina kana chavainacho, vasina kana pepa ravanopiwa rekunzi mapinda muAmerica, vobva vagara vasingazikanwe kunzi vari muAmerica, asi varingorimo muAmerica imomo, vowana nzira yekuti vashande. Saka vanhu ivavo vari undocumented, ndo vamwe vacho vanenge vachitsvagwa ivavo. Kwozoya boka rechipiri, iri boka revanhu vaya vakapinda vaine matatonzi ma-student visa kana kuti mavhiza aya ekushanya kana kuti aya ekuuya kumachechi kana kuti aya ekuuya kumaworkshop. Vobva vapinda votadza kana kugadzira mapepa vagara kudaro, hapana chavaita, havana kunyorera kuti vawane asylum kana kuroora kana kuita zvinoita kuti unzi uri mugari wemuAmerica.
Ava vanga vari vanomirira MDC inotungamirwa naNelson Chamisa muAmerica vatawanda dzokora vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regatimbotarisa zvanga zviri munhau. Varayiridzi vepaMidlands State University vakazivisawo nezuro kuti havachakwanisi kuramba vachienda kumabasa sezvo mari dzavo dzisingakwane. Grain Millers Association inoti ichiri kuongorora kuti hapana vemabhizinesi vari kukwidza here mitengo yezvinhu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.